Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 26/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Notenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, tiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika 14 kuWard 4 majaji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori munyika yeZimbabwe, Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, inoti iri kuongorora nyaya yekupiwa degree pamusoro re PhD kuna amai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika 14 kuWard 4 majiji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba mushure mekunge dzabvuta tsaga remupunga waigoverwa vanhu musi wechitatu mudunhu mavo. Mumwe wevambosungwa ava, amai Chitekile Kupe, vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeSiganda kwavaendeswa kuti vakabvuta mupunga uyu mushure mekunge vaudzwa kuti vakanga vasiri kuzopiwa chikafu nekuti inhengo dzebato rinopikisa reMDCT. Asi vanoti mapurisa azovarega vachienda achiti vakwidze nyaya yavo kubazi rezvevashandi nemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu, Labor and Social Welfare. Nengo dzemapato anopikisa zvikuru dzeMDCT dzinogara dzichinyunyuta kuti dziri kunyimwa chikafu panogoverwa zvekudya nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMai Kupe.
Wakati misi wechitatu misi wa 24 wakabva kwauya fertilizer neraisi nesipake. Fertilizer yakasvika na 12 ikazohorwa nevanhu zvakanaka. Asi kwakazouya tikari neraisi yakasvika kuma 3 motikari iya yakazogara isingahorese vanhu kusvikira na 8 kuzotanga kuhorisewa vanhu na 8 o'clock. Kwakati ipapo manje kwahorisewa vanhu kwapiwa vanhu mafomu. Vanhu vakabva vapiwa mafomu ana sobhu kwabva tora mafomu. Takabva tatanga kunyora mafomu aya tichibatidza matoti. Takabva tatisarenda mafomu aya kuna sobhu. Takabva tawanikidza vanhu vezanu PF vaendesa avo mafomu. Takazoti manje sobhu kwakupinda mafomu zvanzi dzinechifaisi yatora mafomu neraisi yatora. Takabva tavatsvaga tikavaona vava kutanga naraisi ndima tatanga kuvhuta masagi aya. Takabva takwanisa kubuda nesagi 1 ndiro tarabuda naro. Iwo vakabva vaenda kunomhanara kuti taba raisi yavo masaki fita. Kwakabva tivakadaro taenda nhasi pasikati kumapurisa. Tabva tasvika kumapurisa akati isisi tiri mbavha. Takabva taramba nekuti vange vatitiuye netsagi racho hatina kumboenda naro. Taramba kuti hatitakure saki. Tabva tataura maposa kuti tatisheya sagi racho nekuti isisiwo tine nzara.
Saka mapurisa atichi?
Iye zvino mapurisa abva atanga kuti isisi tiende kunogadzirisana sobhuku naivo. Asi pachedu hatione kuti zvingagadzirisike. Pamusana kuti vanhu vacho havade kubatsirane vari kuti chikafu chacho ndechavo. Anhu vaposa vati aiwa nyaya yacho iyoyi iri kuda kuti ticontact isisi tiri mapurisa nesocial welfare kuitira kuti nyaya yacho isvike kuwelfare.
Saka muchaenda rini kusocial welfare kuti nyaya iyi igadziriswe?
Tiri kutanga kuti tataura nasobhuku kuti tiende kusosa ufe, ino tasana ne sosa ufe, kakebu, kujira kuti, tizire kuti, wano kato, kune mzumo ireyo kuti, watine kuti, ya isisi otine nara, wakine.
Avo vanga vari nengo ye MDCT kububi Matebeleland North amai chitekile kupe vari parunare kumajiji kwa kare kumatebeleland North na Jonga Kantemiri we Studio 7.
Commission inoona nezvekudzivirirwa kwehuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuongorora nyaya yokupiwa degree yepamusoro rePhD kuna amai Grace Mugabe zvichitevera kumhangarwa kwenyaya nevamwe vadzidzisi vepaUniversity of Zimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chakaisa padande mutande gwaro rinonzi rakanyorwa naamai Mugabe pavakaita degree ravo. Izvi zvakaitwa padarika makore mana amai Mugabe vapedza zvidzidzo zvavo. Izvi zvakamutsa mutauro sezvo izvi zvaifanira kuitwa pavakapedza zvidzidzo. Chinyorwa ichi chine dingindira rekuti changing social structure and functions of the family, the case of children's homes in Zimbabwe, chiri kunzi nevamwe hachina kunyorwa zvakanaka uye ndechekuedza kudzivirira amai Mugabe sezvo nyaya yavo yave kuZAC. Vaimbo vemunyori wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika reZimbabwe National Students Union vamakomborori harizivishe vaudza Studio 7 kuti mukuru weUniversity of Zimbabwe Professor Levi Nyakura vari kuramba vachisvibisa zita rechikoro ichi nekuda kwemaitiro avo.
Mukuru weUniversity vakaramba nokuti takambovanzira sichiti vari kushandiswa naMugabe, vari kushandisirwa chisimba, asi Mugabe zvaaenda ivo voramba vachiita zvinhu zvokufadza mbafu wakaitika nguwa ya Mugabe. Shunero wati nina yu wanengu warukuwa kuwa viwa warukuwa wasi minaruda kuti atiwele wa Mugabe wa mba wa mkuru wangu. Saka wanufunga kuita o vachi inda kana wakaramba vachi ita shumushakaita saisitu.
Vatipanya gura wanufandira kuzingwa basa kana wakasabuda pachena tunyayama ya Mugabe yakafamba sei. Munyori mkuru muzinasu va Ashley Punye avo wanudzidza pa Midland State University vauza Studio 7 kutinyayama ya Mugabe yasvibisa chimiro chezvikoro zvese zvepamusoro munyika. Vati vachaita zvese zvavanokwanisa kudzora chiremerera kuzvidzidzo nemagwaro edzidzo anopiwa muzvikoro izvi.
Chinhu chekutanga nechekuti Levi Nyakura pachake abviswe pachigaro choita vice chancellor because ndiye munhu ari kuoversea mabogus degree aya. Ndiye munhu ari kuona kuti ari kuita kuti madegree asina kururama kubuda nenzira dzakanaka, asina kushandirwa ozopublisha nenguva yese yaGrace Mugabe. Tiona kuti thesis yake yazobuda after 4 years, so all along yanga iri kupi?
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatina Shemzamindo vauze Studio 7 kuti panofanira kuitwa ongororo paonekwe kuti amai Mugabe vakadzidzira PhD yavo here kana kuti kwete.
Hapana humbo unotaridza kuti akadefenda PhD uyezve hakuna masupervisor ari kubuda pacheno anotaridza kuti ndo akamusupervisor PhD, zvinoita kuti pave nemvunzo yakareba. Zvakare tinoona kuti hapana ane humbo wekuti Grace akaita masters yake kupi uye nedegree rake rekutanga. Mibvunzo yakawanda iri kubuda.
Mukuru wemedia center vaErnest Nzengi vasinirawo mashoko aya vachiti vanhu vanofanira kupiwa magwaro edzidzo zviri pajekerere.
Izvi zvaitika takatarisana namai Mugabe zvinopa kuti vanhu vaongorore. Panoratidza kuti hapana jekerere, hapana zvinhu zviri pachena, pane zvimwe zvekuda zvaitwa muchiwande. Zvinenge zvakakosha kuti kana kuri kuti munhu wandodzidza ngazvive pachena, ngazviitwe negwara ragara rezvinoitwa naro, ndo zvinofanira kuitika.
Vakuru nevarairidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuramba kutaura nezvenyaya yamai Mugabe. Mumwe mukuru aramba kudomwa nezita rake ati Vanyagura ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vanyagura vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vaudza Studio 7 kuti vachaongorora nyaya yamai Mugabe asi vakati iri kure sezvo paine dzimwe nyaya dzakawanda dzavari kutarisa. Vati nyaya yamai Mugabe iri pachinhano chemazana maviri negumi nesere kana kuti 218 pachirongo. Vanguni vaudza Studio 7 kuti nyaya yamai Mugabe yakamhangarwa kukomishen kwavo nevamwe varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe asi havana kudoma mazita avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita misangano yakasiyana siyana nevakuru vemabhanga anoshanda nenyika dzepasi rose. VaMnangagwa vaiudza vakuru vemabhanga aya pamire Zimbabwe uye matano airi kutora mukubhadhara zvikwereti kumabhanga aya. Vose vakuru vemabhanga anoti IMF, World Bank neAfrican Development Bank vakaratidza kufarira matano ari kutorwa navaMnangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe.
Handiti munoona kuti changa chichibvisa kuti nyika yedu isafambe inyaya yekuti tanga tisiri kudyidzana semenyika dzakawanda. Tanga tisiri kudyidzana nevanhu vachona vane mari ende vakasanganisirana sana IMF na World Bank. Munongoona kuti vanhu vekuti taiti tikataura navo vaingouya vachingotaura kuti mari tichazokupai kazigadzirisai ichi neichi, ende mongoona kuti pese zvaingochinja zvaitaura. President vedu vakasangana nemukuru weSwitzerland ende vaita musangano napresident weADB Dr. Adesina. Ende Dr. Adesina tazichanyanyondipa manyawi nemanyemu inyaya yekuti president wedu vakwanisa kusangana naDr. Christine Lagarde avo vanotungamirira IMF. Ende mukatarisa changa chichitineta munyika munomu inyaya yekushomeka kweforeign currency ende inyaya yebalance of payment support. Ndosaka muchiona kuchiitika maqueue kumabhengi, ndosaka muchiona mari yedu isingatikwanire.
Zvingaritaridze here sekuti kana tanga timbori nezvikwereti namabhanga avasangana nawo ose aya, pane nzira here dzekuti zvingagadziriswe nekuchimbidzika kuti nyika yedu ikasire yadzokera mugwara?
Vanga reIMF tanga tisingambonyatsowane nhengo yepamusoro inouya ichitaura nesu, ende nyaya yekuti ivo vaLagarde pavangopedza kuita musangano wedu vanga vachitotaura kuti no, vari kutoona kuti takukwanisa kunyatsotaurirana kuti votibatsira sei senyika. Zvinotoratidza izvo kuti sezvinezvi hatichangotaura zvekuti taina mamega dhiri asingaitike zvaimboitika muadministration yavamugabe, but takutoona kuti zvinhu zveduka maplans edu asinawo zvinhu zvedu zvakutozonaka.
Panyaya imwe cheteyo tabatawo munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa mashakada.
Saka I think benchmark ichange yakushandiswa nedzimwe nyika dzavari kutaura nadzo ndiyo kuti gadziriro yacho inobuda zvakanaka here, mareforms ari kubuda here, plus izvo implications acho achaitwa here murunyararo free and fair. Zvinogutsa opposition wokuti zvinhu zvakajeka, asi ndo acid test muchirungu yasara going forward. I think assessment ya focus on election, so prepare election inenge iri credible and free and fair and uncontested. I'm sure kana vamunangagwa vakashowa that good will yekuti vanoita mareforms political, economic, electoral, legal kuti pave ne fair ground.
Tiri kunzwa vamunangagwa vachiparidza kuti Zimbabwe yakavhurwa, uyai muise mari, uyai nemikana yemabhizimisi, vachiita slogan yavo yavari kuti Zimbabwe is open for business. Asi zvinodiwa zvacho nevekunze kuti zvigadziriswe munyika medu kuti vagone kuita bhizimisi zvakanaka, zvati zvagadziriswawo here?
Zvingagadziriswa neskipi days here nai. So far, Indigenization Act, I think, yanaka. Chakunetsa manje economic stability kuti investor oda kuuya kunyika ino kuti unowana mari yako mberi uchibhenga freely kuti grow freely, uchiwana infrastructure yakanakawo and so on. Ndozvimwe zvimwe zviri fana nendawo zvasara. But the biggest ndaambita minister weinvestment and economic planning, the biggest problem we are having as investors yanga iri nyaya yekuti kana pane lot of contestation hapana stability of politics.
Avo ndimunyori wezvemari muMDCT vatapiwa mashakada vachitaura vari parunare. Manzwawo kuna vaTerence Mukupe, mutevedzeri wegurukota rezvemari, vose vachitaura vari kuHarare.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vataura kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, asi hapana chavataura pamusoro peAfrica. va Trump va bata bata dzimwe nyika dzeku Asia asi mashoko avo ange akawanda anga ari kuzvirumbidza mubasa ravo semutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield College kuBritain, Dr. Nkululeko Sivanda, vanoti mashoko avaTrump anoratidza kuti America iri pasi pavaTrump haina hanya neAfrica uye havaoni ukama neAfrica huchizombochinja zvikuru.
Ndinofunga kuti ini vaTrump vari kuratidza kuti kutungamirira kwavari kuda kuita pasi rino nenyaya yekuti America ndokanyika yakasimba kukunda dzese uye ine upfumi hwakakura kuda dzese nyika pasi pano. Vanenge havasati vanyatsonzwisisa kuti basa ravo rinenge rakakura sei. Vari kunyanya kutaurisisa nezvekuti vari kuda kuvaka upfumi hweAmerica vasingazivi kuti America upfumi hwayo hunobva kune dzimwe nyika. Uye ndavona kuti pakutaura kwaita vapinza dzimwe nzvimbo dzakaita sana Middle East, vakataura nenyaya dzana Korea, vataurawozve nenyika dzakaita nga vana China vachitivo vanoita zveupfumi zvisinga zvinongopfumisa ivo vega chete.
Pane zvavataura here pamusoro peAfrica?
Ndaona kuti havana vaita kunga Africa isipo pasi pa. Ndo zvinondinetsa izvozvo. Ndinofunga kuti zvichanetsa America kuendera mberi kana vakasasimbisa pakutaura izvozvo. Nokuti mamapresidenti emuAfrica anenge achida kuti paite kudyidzana uye America iite kunga inoziva kuti varipo pakugadzirisa mitemo nemapolicies.
Saka zvavataura zvese izvi Africa inei nazvo?
Pakutaura kwavo vari kuita kunga havasi kutaura kana nezveAfrica, havasi kufunga nezveAfrica. Vanofunga kuti Africa haina chainoita muupfumi hweAmerica kana kuti chainobatsira. Ndofunga kuti izvozvo kufunga kwakadaro kunova kufunga kusina kungwara zvikurusa, kunogona kuita kuti America idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, Dr. Nkululeko Sivanda, vachitaura vari parunhare kuBritain.
Vatungamiriri vekambani yeCha Enterprises muzvare Silia Rukato vanoti vari kufara nekupfekwa navamunangagwa kwakaitwa skafu yakagadzirwa nekambani yavo kumusangano weDavos. Muzvare Rukato vanoti vari kuwana bhizinisi rakawanda kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Rukato pamusoro penhau iyi.
Isu takangu approach as the Ministry of Foreign Affairs about to get panel this event Davos Equitica. So takangu approach as tungo chitine these products, we believe that the items that can be used for something. Saka zvangu takaipa kutatira kuti get as big as it was.
Pane zvimwe here zvamunogadzira pasi pekambani yenyu?
Tino print a fabric and pane fabric yatika designer. It is inspired by Great Zimbabwe. So, it's about 20 different ranges, all inspired by Great Zimbabwe.
Zvichitevera kupfeka kwakaita vamunangagwa, skafu yenyu iyi zviri kufamba sei panyaya iyo yemabhizimisi imi sevasikana vechidiki?
Every second right now, tina message ari kupinda, vanhu vari kutipa macomments vachiti, oh, next time munofanira kuisa horizontal lines, kana kuti maybe make it white. Saka tiri kufara nekuti the discussion has begun.
Muri kuwana vamwe here vari kudawo kutenga skafu yenyu iyi?
Vakawandisa.
Inoita mari?
Inoita $15.
Saka pamanga muchitoienda here muchipembedza pamaintaneti nezvimwe here kana kuti zvakafamba sei kuti izowanikwa ichipfekwa navamunangagwa?
Taichenga on commission kuairport nekumashops muBelgravia. Takangofunga kuti pane this event irikuitika and we even went kuairport novatati, okay, can we please just pull some of our stock back and then we'll place it. Tsuda kungoona kuti is this something that people will accept, and ndovatati tafona Minister of Foreign Affairs and I guess the rest is history.
Imi saka makanzwa sei muchiona president vakapfeka skafu yenyu?
Takanzwa kufara And inini vakabuda on TV on the news ndandichikumba ndakafonera one of the employee kubas ndobva vati Celia our president is wearing the scarf ndobva ndaenda on Twitter and ndandichitsvaga mapictures panga pasina mapictures at that stage and then it was the next day one of my colleagues sent a picture.
Avo vanga vari muzvare Celia Rukato vekambani yeCha Enterprises vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muHarare.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva webato riri kutonga muSouth Africa reANC ari kuedza kubvisa masimba kubva kune mutungamiri wenyika vaJacob Zuma, asi nyanzvi mune zvematongerwo wenyika dzinoti anofanirwa kufamba akachenjera kuitira kudzivirira kutsamwisa vatsigiri vavaZuma pamwe nekukonzera kusagadzikana muhurumende yeSouth Africa. Vasero Ramaphosa vakasarudzwa kuve mutungamiri webato reANC muna zvita gore rapera vachitsiva vaJacob Zuma.
Mapoka maviri esangano reUnited Nations nasi abudisa mashoko anoti anotsamwiswa uye kusuwiswa nokunyura kuyaivapoteri nevanhu vaitama vangangosvika 30 kumahombekombe yeYemen kutanga kwesvondo rino.
Vatsigiri vebato removement for democratic change vemachechi pamwe nemasangano akazvimiririra nhasi vaungana kumahofisi eMDC vachinamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vave nechirwere chegomarara. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDC Activist Veterans Association yaronga munamato uyu vachanza chavengwa maudzi Studio 7 kuti vakaronga munamato uyu mushure mekuona kudzimbikana kwemutungamiriri webato ravo.
Kaita kuti tironge prayer meeting yanhasi sezvekuti takaona kuti mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vari kudzimbikana. Saka pakudzimbikana kudaro panenge poda kuti vanhu isu vateri vavo vebato isema veterans tiuye pamberi tironge gungano rekuti tidaidze Mwari, tidaidze nyasha dzaMwari kuti Mwari ndiye mukuru, ndiye anogona abatsire kuti tiungane dambudziko redu toite maonera pamwe nemunamato sezvakakonzesa kuti nekuti Mwari ndiye mukuru hakuna isu chakatadza. Asi Mwari ndiye mukuru anogona kusunungura mutungamiri vatsvangirai.
Kunyange hazvo kwanga kufamba mashoko ekuti utano hwavatsvangirai huri kudzikira, munin'ina wavatsvangirai vaManasa Tsvangirai vati mashoko aya ndeemanyepo. VaManasa Tsvangirai avo vaudza Studio 7 kuti vakabva kuSouth Africa svondo rino vati utano hwemukoma wavo huri kuita zviri nani.
Utano hwavatsvangirai zviri kuimprova zvakanaka, kungoti mishonga yacho ine simba andimukuonaka. Mishonga yekudzimikwa inogona kutora simba, asi kuita zvakanaka vari kuita zvakanaka. Ndakabva kuini kunovaona steadily vari kuimprova zvakanaka. Hatingatauri kuti zviri kudzikira, aiwa, nekuti ndandiriko ndikagara svondo rose tikaona kuti no, vana chiremba vari kuita chaizvo, ivo vari kuresponda. Kana munhu achiresponda kumishonga, unoona nekudya kwake, unoona nekutaura kwake, unoona achiedza kumuka nekufamba, zvinova zvinhu zvavari kuita iko zvino.
Vawedzerwo vakati kurangarirwa kwemukoma wavo nevanhu vakasiyana siyana kuti vakunde chirwere chegomarara ichi kunovanyevenutsa semhuri.
Zvinhu zvinonyaradza zvatinotendazve minamato yakaiswa neiri kuiswa. Mwari vari kunzwa minamato iyi ichinyevenutsa pamoyo netariro yekuti Mwari havangakundiki.
Momo vafundiswa uya kuzobata nevamwe Dr. Douglas Mambure vatiwo vane chivimbo chekuti kuna Mwari hakuna chirwere chisingarapiki. VaMambure vati vane tarisiro yekuti vatsvangirai vazokwikwidza sarudzo dzegore rinovapora pamwe nekuti ukuru hwaMwari huonekwe kuburikidza nekupora kwavo.
Taungana kuti tinamatire mutungamiri wedu weMDC vanove vaMorgan Tsvangirai maringe neutano hwavo. Tinoziva kuti munhu asorunzwa zvakanaka, saka taungana panzvimbo ine kuti vanamatire Mwari avarangarire. Tiri kutarisira kuti semutungamiri wedu weMDC vakwanise kumira vachikwikwidza vari mutano.
Vatsvangirai vari kuitirwa munamato kumatunhu akasiyana siyana munyika, uye ndivo vakadomwa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudabigwa.
Mashoko anotevera anotaridza pamire hurumende yeAmerica.
Nemugovera wapfuura, varume vatanhatu vakange vachidya muhotera yeKabul Continental kuAfghanistan vakasimuka patafura yavakange vagere, ndokutanga kudhura vanhu vachimhanya-mhanya vachitsvaka vanhu vekune dzimwe nyika uye vasevenzeri vehurumende yeAfghanistan. Zvakatora mauto eAfghanistan achibatsirwa nemauto ekuNorway maawa 11 kuuraya varume vanopfurikidza mwero ava. Asi vakange vatouraya vanhu 22 vanobva kunyika dzinosanganisira Ukraine, South Africa, Germany, Greece, Kazakhstan, Venezuela, United States neAfghanistan. Mumwe dzimishoma yapfuura, boka reTaliban range richirwisa nzvimbo dzekudyira, mahotera nenzvimbo dzinoendwa nevanhu vemuAfghanistan kunosangana nevanhu vekune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoshora zvakasimba kurwiswa kwakaitwa Intercontinental Hotel yeKabul. Vakatizve America inochema nehama dzevese vakarasikirwa neupenyu mukurwiswa uku zvisinei nenyika yekwavanobva, uye vanovimba kuti vakakuwara vachakurumbidza kunaya. Vatilason vanoti America inotenda mauto eAfghan National Defense and Security Forces nekushinga kwavo, uye America iri kubatsira kuongorora nyaya iyi. Vatilason vanoti America inomira nevanhu nehurumende yeAfghanistan uye inozvipira kubatsira mukuisa rugare munyika iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Nandare yeCity Sports Center manheru anhasi ichange ichitamba ngoma nomutambo wetsiva nemimhanzi panguva imwe chete. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muimbi ane mukurumbira Ja Fraser ari kurova ngoma manheru anhasi, apo mutambi wetsiva Elvis the Bomba Moyo ari kupinda munhandare achirwira bhande reWorld Boxing Federation remuAfrica reuremu hweheavyweight. Vemutambi wetsiva vari kushandisa mimhanzi uyezve vaimbi vane mukurumbira kunge Ja Fraser kuedza kudzora mukurumbira waive nemutambo uyu mazuva ekare, apo nhandare dzaizara kuti tashu pese paiungana vemutambo wetsiva. Moyo ari kurwa naDidia naikwe kuDemocratic Republic of Congo achidzivirira bhande rake pamberi pemutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg avo vari muZimbabwe. Iyi ndiyo dziviriro yekutanga iri kuitwa naMoyo kubvira apo akatora bhande iri nekurova Bernard Adi wekuKenya gore rapera. Moyo anoti sezvo ari pamusha ari kutarisira rutsigiro rwakasimba kubva kuvateveri vemutambo uyu apo anenge ari munhandare. Varonga mutambo uyu vanoti veruzhinji vari kubvisa madhora maviri chete kuona zvese tsiva nekutamba mimhanzi yaJapraisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Anokueneka nemufaro ndi Kanono Kawande muWashington DC.
Neni Evans Zininga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 26 kuzivandlela 2018 ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazele into leyi bayicasha kuyenza 2015. Bethathela amazalukazi amabili. Amazalukazi amaningi ngakhulu angatholi ukudla. Asebenza nzima ebesifike bengakwanisi ukuzenzela.
Ukubandlululwa kwabantu ekwabiweni kokudla ngendaba zombusazwe kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga e-MDCT alitshumi lane alambileyo ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ekade iphiwa abebandla leZANU-PF kuphela.
Bazele into leyi bayicasha kuyenza 2015. Bethathela amazalukazi amabili. Amazalukazi amaningi ngakhulu angatholi ukudla.
Impilakahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ivikwa isikusimo esibi kakhulu kwele South Africa lapho elatsha khona. Akwelinye icele ibandla lakhe libe lombuthano wokumthandazela eHarare. Kambe unkosikazi Grace Mkabe engaba engudokotela wezemfundo owamanga na izakhamizi zeHarare zithi kacutshungulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwabiwa kokudla kukhangelwa ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga ebandla le-MDCT alitshumi lane ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 esetheswa icala lokutshontsha ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ebisabelwa abantu kulindawo izolo. Abasekeli be-MDCT laba bathi irayisi le ibimele yabelwe wonke umuntu kodwa ibinikwa amalunga eZANU-PF kuphela. Yikho nje besuke bahluthuna isaka. Amapolisa abakhulule ntambama njalo athi azababiza ngokuya kwesikhathi. Sixoxelo nkosazana Chithekile Khupe omunye wabasolwa laba ngemva kokukhululwa kwakhe.
Bazele into leyi bayicasha kuyenza 2015. Bethathela amazalukazi amabili. Amazalukazi amaningi ngakhulu angatholi ukudla. Asebenza nzima ebesifike bengakwanisi ukuzenzela. Kodwa sebezebenza kokuncedwa ngabanye abantu. So sasesivutha amasaka lana sadonsa isaka eli-1. Kade singalidonseli ukuthi isaka leliyana silidle. Besilidonsela ukuthi sibazise ubuhlungu. Bayomangala indaba leyi ibe sihamba umhlaba wonke bekwazi ukuthi yiyo into abahlala beyenza.
Ahamba njani ke icala le?
Icala lethu kuthweli samelele umemba ncharge uMananga Tuesday ngedikazaphinda besifile ngoba asikhiye amafoni khona ngani.
Lathatha amabele lerayisi kumbe lathatha irayisi kuphela?
Thina sithethe isaka lerayisi izolo ekuseni mhlaka 25 imota ithe sifonisa amabele. Bavela batho banyitsha abantu abaningi bathi khona antsho lina abanye benu batshontsha irayisi.
Unkosazana Chithekile Khupe ngomunye wabasekeli be-MDCT abake babotshwa namhla ebubi ku-Ward 4 besetheswa icala lokweba isaka lerayisi. Impila kahle kamongameli webandla le MDCT ibikwa isikusimo esibi kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Iphephandaba le News Daily lithi uTsvangirai usesehluleka khona ukukhuluma. Lokhu kwenzakala abenhlanganiso ye-MDC Veterans Activist Association kubandla le MDCT benze umhlangano wokuthandazela uTsvangirai. Kubika uMavis Gama.
Amalunga alihlanganiso kanye labafundisi abavele kumabandla ehlukeneyo ezokholo lwesiKristu bekhokelwa ngumfundisi Lawrence Berejena bebecula ingoma zokucela umdala ukuba angenele kwezokugula kukaTsvangirai. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sebandla eHarvest House. Umfundisi Berejena utshelela umsakazo ukuba bakubone kufanele baqhubele umthandazo ngoba kunguNkulunkulu kuphela olamandla okwelapha nokusilisa abagulayo. UBerejena uthi ngumsebenzi wamakholwa labafundisi ukuthandazela inkokheli elizweni ukuze balandele indlela yeBhayibheli. Wengeze esithi ilizwe likulesi simo nje kungoba iningi yenkokheli kwezokholo iphambuke kumsebenzi wayo okukhokela kikho konke okwenzakala elizweni okubalisa inkokheli yelizwe. Omunye wabakhokele ekuqoqweni kwalombuthano ngunkosikazi Trainer Ruzitso, yena ongunobhala enhlanganisweni yeVeterans Activist Association. Unkosikazi Ruzitso ulandise phezu kwalomkhosi ngalombuthano.
Umbuthano okhona namhla ukhokhelwe ngamaveterans bathandazela upresident owe-MDC party owe-MDC Alliance ongazi kahle sinikelela ukuthi azeka.
U-Apostle Menas Moyo webandla lezokholo ele Wave of Grace Apostolic Mission eseHarare laye uphe imbono yakhe.
Namhlanje sithemba nokuthi uRichard Morgan Tsvangirai wakhubela unyaye elizwe leZimbabwe. Namhlanje sithemba nokuthi uzoachieva njalo uzocelebrate ubukhulu bakaNkulunkulu uNkulunkulu esemzinzile ezemfundisini.
Umoyo uthi lokho abakwenzayo kusekelwa ngumbhalo ukuba bakothandazela inkokheli zelizwe lalapho into zimi kuhle kakhulukazi nxa zimi manzonzo. Abanye babangenela umhlangano yenkokheli ye-MDCT ebalisa umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Morgan Komichi omela imfakose edalele parlamende unkosikazi Paulina Mpariwa labanye kanye lamalunga emuli yakuTsvangirai ebalisa umfo wabo uManase. Abafundisi abaze kulo mkhosi bona babalisa umfundisi Casbert Makore we Adonai Ministries, umfundisi Watson Furai, umfundisi Muroiwa, umfundisi Douglas Mambure, uApostle Menas Moyo, uBishop Love Mositole, uBishop White, kanye laye umfundisi Lawrence Bereg, onguyena obekhokela lomthandazo. UTsvangirai nguye njalo wakhethwa ukukhokela umanyano wamabandla ayisikhombisa athiwa yi-MDC Alliance. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Amabandla ezombusazwe asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zivikele impumela yokhetho oluzayo ukwenqabela izehlakalo zokhetho luka-2008. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe lugatsha lwezokhetho izekhi kobulawayo namhla ukuze lwazise uZulu ngelungelo lakhe lokungaphi omunye umuntu inombolo zamaphepha atshengisa ukuba umuntu ubhalisile kuluhlu lwabavoti. Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe utshela lomhlangano ukuthi abantu bengavumi ukhetho lusebiwa uMongameli Mnangagwa ngendlela abenza ngayo ngomnyaka ka-2008. Evumelana lomnumzana Bebe, umgcini sihlalo wezaphu ezansi emaNdebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ibandla lezanu-PF lijwayele ukweba ukhetho ngendlela eziphansi njalo amanye amabandla engavumi ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili kumbe kube lokuluphazamisayo.
Thina kuhlelo le-BVR lama-election olokuthi khona izano e-cabinet minister kaMnangagwa ekhokhelwa nguMnangagwa eplana ubana ama-election adlulise aye phambili nge-3 years elandelayo. Asivumelani lalo, sisekela i-MDC layo ethi khona ikuvumeli iredi ukuthi iye kuma-election.
Umnumzana Nkululeko Chuma, umqeqeshi weGodlayo Community Development Trust, uthi ukhetho oluzayo lunika abantu ithuba lokuvota kuhle, kodwa sebesola uhlelo lwebandla elibusayo lokuthatha inombolo zamagwaliba abantu asebebhalise ukuvota.
Ukhetho oluzayo sibona ngani lunika abantu ithuba lokuthi bakhethe amabandla abafuna ukuwavotela kumbe ukuwasekela, kodwa uhlupho sizwa kuthiwa kulabantu ababonakala befosa abantu ukuthi babanike ama-voter registration slips bencindezela phansi ama-serial numbers. Lesi okuyikho okungekho emthethweni ngoba amapholisa asebethe umlayezo wokuthi ababonakala besenza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Njalo sabona lezeki futhi iqonqosela ukuthi obezenza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Sibona ngani khonokho ukuthi kube sesifale kunjalo, asazi ukuthi bakwenza lokho befunani bejongene, kodwa sibona ntonyaka kungapho sekunika ithuba abantu ukuthi bavote kuhle kungeladlame.
IZimbabwe iphakathi kohlelo lokubhalisa abantu ukuvota kusetshenziswa uhlelo lwe-BVR ukuze baphume loluhlu lwabantu abazavota. Sikhuluma nje inani lasebebhalise ukuvota seledlule kancane izigidi ezinhlanu, i-5 million, loba nje bekukhangelelwe ukuthi kubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuba abamazwe angentshonalanga bazeza bazohlola ukuqhutshwa kokhetho obesokungasenziwa kuminyaka edluleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhulumende kumele akhangele udaba lwenkohlakalo ngeso lokhozi ngesikhathi abaphathintambo bakahulumende beveza sobala ukuthi balinotho enganani njalo lokhu bakwenze mgceke hathi ensitha njengalokhu okuthiwa bamele bakwenze. Kubika uBathabile Masuku.
Lokho kuvele emhlanganweni obuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition, le National Youth Development Trust lezinye ezimbalwa. Izakhamuzi zikhulume kabanzi ngobandlululo kanye lobugwelegwele obubulala umhlubulo weMandebeleni, bethi kufanele uhulumende achaze ukuthi abantu abaphiwa inyanga ezintathu ukubuyisela imali abayisusa elizweni besiyayigcina ngaphandle kwelizwe ngobani njalo balethe malini. Ekhuluma emhlanganweni lo umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, unkosikazi Sibona Kuhle Ncube, uthi uZulu ufisa ukuthi uhulumende ahloniphe isisekelo sombuso kungakhethwa amasela abotshwayo, njalo kubotshwe ikakhulu amasela atshontsha imali lempahla eningi, hathi okuncane njengalokhu okwenzakalayo.
Kulesifiso sokuthi uma impelampela uhulumende eqinisile ukuthi ubugwelebhwele kabufuni uyananzela ukuthi bulimaza njani impila kahle yoluntu lweZimbabwe, sicela ukuthi ayibambe iconstitution aqinise kube yikuthi umthetho ubanywa njengomthetho. Ukubotshwa kwabantu abalobugwelegwele, especially grand corruption, ingabi lenketha yabetshaba.
Umqoqi wenhlelo ze-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thulani Mswelanto uthi injongo yomhlangano lo ngeyokuthi izizalwane zeZimbabwe zenelise ukukhuluma imbono yazo mayelana lobugwelegwele phambi kweziphathamandla zikahulumende ukuze kuthathwe amanyathelo athizwe ngabo.
meeting less than the Namsha Gobla, it's one of the players in the area. I think the reason why SSC decided to win the meetings lower in Guti. So when I want to be a complainer, Guti, Uhul Mendo, Law, Omucha, Wopa Abantu, Abanya, Abanya, Uyabashi. In fact, I'm about to try and come and have a faction learner, Kishwa, Gamka, AC Fort. So we'll let worry what he manga city is the funu who keep a corruption. Then the corruption and Kona Gumele spread across all sectors and also include almost everyone.
Uzulu, Usona Kulu, Uwacha Gamalunga, Oshangoti, Olu Lota, Oloji, Forti, Guzano PF, Olalu Segela, Unkosigazi, Grace Mugabe, Kungelangi, Choyeto, Oshangoti, Lola Costi, Olalu Segela, Umnanga Kwa. Imele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump namhla wethule amazwi akhe emhlanganweni wezamabhizimusi oweWorld Economic Forum eDavos kwele Switzerland. Esithi ilizwe lakhe lilungele ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe kodwa uthe okweMelika yikho okuza kuqala. Kesizwe amazwi akhe.
We cannot have free and open trade if some countries exploit the system at the expense of others. We support free trade, but it needs to be fair. And it needs to be reciprocal.
Ungeke kwaba lokukhululeka kokuthengiselana nxa abantu besenza santando. Thina sisekela ukukhululeka kwezokuthengiselana. Kumele abantu basihloniphe ngalokho. Ukuthengiselana okungelanhlonipho kwenza ukuthi singaphilisani kahle. Ilizwe lweMelika kalisuze likhangele eceleni. Abantu besenza santando. Kusobala ukuthi bakhona abatshontsha okulotshwe ngabanye abantu lokunye okufanayo. Wonke lokhu kwenza ukuthi kungabi lokuthengiselana kahle emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kubhidliza amabhizimusi njalo kuphambanisa izisebenzi.
We will enforce our trade laws and restore integrity to our trading system. Only by insisting on fair and reciprocal trade can we create a system that works not just for the U.S., but for all nations. As I have said, the United States is prepared to negotiate mutually beneficial bilateral trade agreements with all countries. This will include the countries in TPP, which are very important. We have agreements with several of them already. We would consider negotiating with the rest, either individually or perhaps as a group, if it is in the interest of all.
Lawa bekungamazwi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Ulive Talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubamba abangela maphepha okuhlala okusemthethweni kwele South Africa iOperation Fiela. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe e-Afrika ithe kwaqa kwele Ethiopia lapho ehlaziya khona indaba esiphathelane lezwekazi le-Afrika phansi kwendikimba ethi ukuqeda udubo lwenkohlakalo. Umkhokheli webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uzama ukususa umongameli Jacob Zuma esihlalweni kodwa ufuna ukwenza lokho ngokuhlakanipha ukuze engacunuli abasekeli bakaZuma. kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi kumele kuvuselelwe isiko ukuze iqembu leli livuke kwathu liqale njalo ukuphakamisa izicoco njengayizolo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo okwakuqala selokhu eqatshwe ukuba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda uthi iqembu leli lilendlela yalo elaliyilandela kudala lisadla amahabula okumele ivuselelwe ukuze liphakame njalo.
The idea is to try and get back to the correct path.
Icebo esisebenza ngalo yikuba iqembu leli libuyele endleleni eqondileyo. Siphendukise imikhuba lamasiko ethu njengeqembu le-Highlanders eyokwenza izinto ngendlela ethile. Sikhangelele ikusasa yeqembu yikho sizama ukuqhuba uhlelo oluzakwenza ukuba imikhuba lamasiko eqembu kugcile impande ukuze yiloba ngubani ozaqhathwa ngemva kwami afike ehambe ngonyawo lunye.
Abalandeli beqembu le-Highlanders bakhalaze kakhulu emhlanganweni oqhutshwe ekuqaleni kwanyakenye. Bekhala ngokuba leli qembu kumele lisebenzise abadlali abasakhulayo njalo abakhulele kulo. UMadinda yena uvele ulendumela yokusebenza labafana abasacathulayo.
Iqhathwe ukuba ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders ngaphiwa umlando wokulivuselela siphendukise insuku zakudala lapho elalichaya khona eziwayo. Akusoze kube lula kodwa kungumsebenzi wethu ukuphuma leqembu elizancintisa lenze abalandeli bebuye ngobuningi babo ukuzobukela enkundleni.
UMadinda yena othathe isikhundla yabesilomqeqeshi odabuka kwele Holland u-Errol Agbi usebenza ndawonye loMandla Mpofu kanye loMelusi Mabaleka Sibanda kuthi okhangela abafana nguvezi igama Dlodlo. Umqeqeshi wabo Nozinti akakazakali kodwa isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthe uza kuba khona ngokuhamba kwesikhathi. Iqembu lebhoso selilensuku ezimbalwa liqalise amalungiselelo alo alonyaka njalo iningi labafana abakhona ngabasakhulayo ngemva kokuba lehlukane labadlali asebekhulile abagoqela uThenda Ingulube, u-Allen Katsikwa, u-Eric Mutsingwa, u-Ralph Matema kanye lo-Simon Munawa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leGabazi emculweni we-jazz. UNdingo Jowa oyisizalwane sakwe leBotswana kodwa othandwa kakhulu emazweni achiyeneyo agoqela eZimbabwe ikakhulu esigabeni sePlumtree ngoba ehlabela ngolimi lwesikhalanga. UJowa uqale ukugxila impande njengomhlabeleli ntolontolo mpela ngeminyaka yabo 1970 ehlabela esontweni kwazo kuthi ngeminyaka yabo 2000 waseqala ke ukukhithiza amadlalate kuze kube lamhlanje selamadlalate ayisikhombisa. Abadala bathi umuntu okhona kakhulunyelwa njengedlozi. Nango uJowa.
NgimuNdingo Jowa, ngizalwe eBotswana. Ngisihlabeli salapha. Ngiyaziwa kakhulu khonapha eBotswana, eSouth Africa, eZimbabwe, eChina, Sweden, laseGermany kungafika khona. Kodwa kaningi khonapha ekhaya kakhulu.
Uqalise nini ukuhlabela?
Ngaqalise ngumfana omncane kakhulu. Ngangichaya okungama-drums lokuncane lokufana lama-gelontines. Ngangathi ngazwi ingoma yechaya. Ngisemncane kakhulu ngizwi ingoma yechaya kuphela ngiyalandelela ngilokhu chaya njani njani. But kuthe izinsuku zokuzisiya ngabe sengiziyenzela la ngokungama-makeshift guitars okumanje ngama-three wires lokhona okuyosebenzisa ama-teams. Ngabe sengilokhu ngichaya njani njani njani. Njenxa sengikhulule ngiqeda isikolo, ngabe sengingena isonto enye ukuthi ayi-Baptist Church khonapha abangama-missionaries abezele America. ngifundise lokhu zesitimu ngitha kuzoka lapho ngabe lokhu ngihlabela ngihlabela kodwa nje lokhu ngihlabela usalukazi wamkhulisayo ugogo ubengathanda abantu abathama Qatar wayinqangenza ukungamagita nxa ngivele kuyoluza ngitholayize chawe wawo ahlephuna ngalahlala phala laphaya ngasuka ngathi ngishabe umfazi ngithathe umfazi laye wabe ngathanda ukuthi ngithaya amagita cange ukuthi nxayenza suka ngishiya abantu bakanti ngihamba lamaqatar angasalokhu ngasanambela abantwana kodwa after some time ngama-2001 yazithatha umusic very serious ngiqalisa ukwenza i-albhamu kuthiwa Ponda Nyama yiko lapha ngaqalisa khona
Ponda Nyama nanso ke ilingoma Okwamanje uJoa uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe lesishiyagalombili elizaphuma kumaviki ambalwa alandelayo.
Isihloko izayibizwa kuthiwa ngombe zilimbili kumbe titi ningawana ngombe zilimbili.
Ukhuluma ngani ke kuleyo ngo?
Mana nguzilimbitshane uyezwa?
Yebo.
Akuyizwa ukuthi kuhamba njani. Ningawana mbiyayiwe yimane ngangu.
Ukugqiba ingxoxo yethu umazibana ongathanda ukuba tshiyela wona abantu abaseZimbabwe abakhona ngapho kwele Botswana ikakhulu ngendaba zamasiko kanye ledlalade lakho lele libuyayo
hayi kutule balingwe ikalanga ibulebetakasimisa tichikudle chiende phezhukwi walozikwagwe vana vazikuti vanobudangai vanoenda poi
ingwenya undingo Jowa ephuma ke enkundleni ngale ethi chalibeki
Yeah, yeah, yeah.
kachilombe lokunyula ndingo jowa ehlabelake kamnandi egciba uhlelo lwethu lwalamhlanje yingwenya likhangeleke idlalate lakhe liyeza ekupheleni kwalinyanga lingakhuthwa ukuziqhiba esosuku sikhangele ebezihamba phambili impila kahle kamongameli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ibikwa ikusimo esibi kodwa yena uyakulandula lokhu wanelo kwalamhlanje olivalelisayo untungameli Nkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe